zvandiyo zvaiva netwo-thirds majority zvinokwanisa kuchinjwa zvinhu zvakasiyana-siyana zvaitingadi zviri constitution. Kari chinhu chikuru chandinoona chainoda kuchinja inokwanisa kuchinja president ten minutes kuti vamunangagwa vawane third term. Kunyange zvazvo tichiziva kuti chero vakachinja constitution kuti fight the third term zvinoda referendum vanozoitwa inini election munyika. Vazibumbiro vacho vemutemo rinotaura kuti kana uri intendeni uriwe purezidendi anenge achitungamira bumbiro remutemo uri kachinjwa haufani kuva bhenesiari nezvozvo. Tationa kuti vakazvivanza vakachinja constitution vakasazibira kuti vamalava varambe vari chizasiri vamalava vakabhenefita maamendimendi yakati yaiva zvisingabvumirwi nebumbiro remutemo asi zaano haivei nazvo izvozvo. Sechikuru chatiri kuona ngechekutsvaka third term yavamunangagwa vanoda kuita life prison.
Nechikonzero chei semaonerenyu?
Ndezvongu yavo zvaozvano hatiavagara vachimboda vari patistate muma1980s kukura hundi yese yagara kuma1980s vaita kuti zvamuteti itonge iri one. Saka nakapati kata one party state inodedza mariro acho zvina inodedza zvaanoda. Izvozvo vanozviitira kuti mizhinji vatonga ava vachinge sinava vano vachitonga zvinopfundisa mwero ini nokutonga zvinopfundisa mwero unofunga kuti wewe paunosiya pauri pane vanhu vachazobvunza kuti waimbotonga sei.
Asi semaonero enyu mune kunyatsobatana here muzanu p f nenyaya iyi?
Aiwa hamungabatani kana kuma1980 one party state yaidaiwa nezanu kuma1980 yakarwisana nasidini malunga yakarwiswa nanangara yebani ikarwiswa naedvin zhovo ikarwiswa nanaedi patekeni vemuzanu chai osika pati opposition yanga isiri very strong sidin society yaivakati yanga isiri strong asi zanu chaiyo kuma1980s vana tekeni vana zhovo vana nzara yebani vana malunga novakamira mutsambangwena nana byron holly kuti one party itopeni. So izvezvizvi muzanu matitanga madzizengoro matova netinoti elite discohesion kana kuti lack of elite consensus kana kutsawirirana kwevakuru vakuru nezvematongerwo wenyika vepamusorosoro muzanu dzepati muchiuto nemumasecurity apartas enyika. Saka hausi mutambo nyore uyoyo zvikazobatanzwa kuti kuramba kune kuchiita vanhu vezanu neopposition chero tizoa tiiweopositionitiisini yavapwanya vakapwanya kuti vawane two-thirds vaona two-thirds voichinja constitution asi handioni zvichibudirira.